Izvi zvinotevera kuwirano kwaita magweta vamugabe pamwe nemagweta ange akamirira vaimbo vemumiriri wenzvimbo idzi mudare House of Assembly vaabednico bebe vanjavuliso mguni navanomen mpofu advocate ray gova avo vange vachitungamira magweta vamugabe vanotsanangura zvaitika
ivavo vachiburikidza nemagweta avo vati havasi kuda kukwikwidza chikumbiro chaitwa napurezidendi kuti zuva ranga ratarwa ranhasi riendeswe mberi kusvika musi wa1 october 2012 saka kureva kuti pakati kubva nhasi kusvika 1 october ndo patichaona kuti chii chichaitika ipapo
vati nyaya iyi yange ichifanirwa kunzikwa nemutungamiri wevatongi vematare edzimhosva vageorge weshe haina kutozombopinda mudare sezvo vachiweshe vangotambira chibvumirano chemagweta chekuti vamugabe vapiwe nguva yavari kuda advocate gova vati izvi zvinoreva kuti vamugabe vainge vanzi vatare mazuva esarudzo munzvimbo idzi musi wa30 nyamavhuvhu usati wasvika asi vakadzokera kumatare vachiti vanoda kuwedzerwa nguva yekuita izvi vapiwa nguva yavange vachida vagova vanotsanangura zvikonzero zvakaita kuti vamugabe vakumbire kuwedzerwa nguva
kubva musi wakatarwa zuva iroro nedare resupreme court purezidendi vanga vasati vakwanisa kuzviita izvozvo ndokubva vaona kuti vaite zvinodiwa nemutemo vanofanira kudzokera zvakare kudare vachinoudza dare zvikonzero zvekusakisa kuti kusvika zuva ranhasi sei vasati vanyora chigwaro ichocho chinotaura kuti maelections anoitwa riini kumaconstituency matatu iwayo saka ndo zvikonzero zvavapa izvozvo zvabvumwa nevari kune rimwe divi vakanga vaunza nyaya iyi pamberi pedare vandataura divi
hatina kukwanisa kubata magweta ange achimirira vabhebhe nevamwe vavo kuti tinzwe kuti sei vapinda muchibvumirano navamugabe svondo rino gurukota rezvemari vatendai biti vakazivisa kuti hurumende haina mari yekuita sarudzo munzvimbo idzi ndakamirira studio 7 muharare ndini Ivan Chifera.